Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anhasi uri musi wechipiri kugumbi 28, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemire ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus unosvika pavanhu 32 muZimbabwe, vafa vari vana sekuziviswa kwakaitwa nehurumende nezuro manheru.
Pabasa varipo asi vanenge vari kungotenderera iko zvino izvi, kwete kuti vari kushanda mushandiro wavo kusvika vawana zvavakataura zuro kuti vari kuda, ndopavanotozotanga kushanda full capacity.
Vana mukoti vemuzvipatara pamwe nemakirinika ekanzuro yeguta reHarare nhasi vatanga kunyozera pabasa vachiti havasi kufara nemari dzavari kupiwa. Vagari vekuAirport voitiswa tanga vatenga chingwa kuitira kuti utengeserwe hupfu. Mitengo yezvinhu yoita chamuramba mhuru kukwira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti kusvika nezuro manheru vanhu vabatwa necovid-19 vanga vasvika pa32 uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzecovid-19. Vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika 3,000,000 uye vafa nechirwere ichi vadarika 112,000 pasi rose. Chirwere ichi chakatanga kuChina gore rapera ndokuzotekeshera pasi rose, izvo zvakaita kuti nyika dzivharwe. Vanhu vanodarika 4,000,000,000 pasi rose havasi kuenda kunoshandira kumahofisi ekumabasa kwavo nepamusana pelockdown. Vanamukoti vanoshanda muzvipatara pamwe nemakirinika ekanzuro yeguta reHarare nhasi vatanga kunyozera pabasa vachiti havasi kufara nemari dzavari kupiwa nemushandirwi wavo pavanoshanda vakaisa upenyu hwavo patambo vachirwisana necovid-19. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vamwe vakoti vanoshanda paWilkins nepaBeatrice Road Infectious Diseases Hospital au panozivikanwa nekunzi paNazareth vati vaswera vachidziya mushana zvavo vasiri kuita basa vachiti havasi kufara nemari dzavari kupiwa pakushanda kwavari kuita vakaisa upenyu hwavo patambo kana kuti risk allowance. Mutungamiriri wesangano revakoti vanoshanda vari pasi pemakanzuru reZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union vasimbarashe James Tafirenyika vaudza Studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumakirinika pamwe nezvipatara zvose zviri pasi pekanzuro yeHarare zvikuru sei paWilkins nepaNazareth.
Pabasa varipo asi vanenge vari kungotenderera iko zvino izvi, kwete kuti vari kushanda mushandiro wavo kusvika vawana zvavakataura zuro kuti vari kuda, ndopavanotozotanga kushanda full capacity. Otherwise mashandiro avari kuita ndeyekungotiwo zvekutya, nekuti vanotya kuti vanogona kudzingwa mabasa.
Vatafirenyika vati vakoti vari pasi pekanzuro yeHarare havanawo zvakare hanzu dzekuzvidzivirira pavanenge vachirwisana nechirwere checoronavirus. Vakati mari yavari kupiwa nekanzuro inoita $100 remadhora pazuva ari muRTGS haina zvainovabatsira nazvo. Vati vachasvitsa nyaya iyi kugurukota rinoona nezveutano vaObedaya Moyo kana kanzuro yeHarare ikaramba yakaisa zvitanda munzeve.
Saka kanzuro inofanira kunge ichibatana nehurumende ichiitawo kuti zvataurwa nehurumende ndizvo zvavanotedzera, kuitira kuti vashandi vange vasingapinde munjodzi iyoyo, kunyanya vakoti vanova ivo ndo vanenge vari pamberi pedambudziko iri.
Mwa mgaru wa mmosha wembare, weorupejgo na chupatara che Nazareth, amaya Aida Sakarombe, vatibane mwana alipa chupatara icha siru kunzuwa zwakanaka, nekudaro wewe kuchikira upenyu we mwana wavo, shishitewe ila kunyozera kwa wekuitwa neva kotiwe kanzuru pabasa.
Tino atinga zvitambire nokuti manesi ngapuwe mari nokuti kupese parikufambwa kana iyo makombi achandobudawo mari zvino kana manesi asingatambire takutofirwa nevana korera icharamba ichingokura nokuti hapana munhu achatibatsira manesi ngapuwe mari uoru ngaubvi vanhu manesi ngapuwe mari vanhu nokuti kana usingashande iwewe usingashande zvino uyu munhu ari mukanzuru ngavaone zvekuita ngavapiwe mari chichemo chedu isu tiri munharaunda muno mumbari ngavapiwe mari manesi nokuti urwere izvinezvi tine urwere vavarwere vari ikoko tobaendesa kupi saka vanhu ngavapiwe mari aha ndochichemo chedu.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare vaProsper Chonzi vati vanga vari musangano wekuzeya nyaya iyoyi vakati tigozovabata zvakare asi pataenda pamhepo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo asi mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vati sangano reZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union harina kunyoresa kukanzuro yavo kuti rive rinomirira vashandi vanoshanda vari pasi pekanzuro yavo nokudaro vati havana chekutaura chakanangana nezviri kutaurwa nesangano iri zvicha kadai bazi rezveutano rinoti pari zvino pane vanhu zviuru zvitanhatu zvine mazana masere nemakumi matatu nevana vaongororwa chirwere checovid-19 uye pavanhu ava pave nevanhu vana vafa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vamwe vagari vekuEpworth vanoti vari kumanikizwa kutenga chingwa kana mabhanzi kana vachida kuzotenga hupfu weroller mill. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Vagari vemuEpworth vaudza Studio 7 kuti muzvina bhizimisi kuda kwaShe Damson veZanu PF vari kutengesa hupfu uhu pachitoro chavo chekubika chingwa muWard 6 panzvimbo yemabhizimisi yeOverspill vasingatevedze zvinodiwa nehurumende. Munyori wesangano reEpworth Residence Development Association vaPeter Nyapetwa vaudza Studio 7 kuti vanoshamisika kuti sei chitoro chechingwa chete chiri kubvumidzwa kutengesa hupfu wakachipa uhu.
Zvitotishamisa kuti kana zviri zvehupfu uri kunzi rikuya muEpworth hausi kudirivharwa mumashops etinoziva ari registered. Hupfu uri kuita nga uri kupiwa sematongi wenyika nekuti memba yepolitical party ndiri kuoneka iri kudistributa hupfu pabhekari isina kuregista as a shop. Even vemashop vemuEpworth varitoshishikana kuti wai hupfu uri kungopiwa munhu wani echitengesa.
Vanyapetwa vaudza Studio 7 kuti chimwe chinosuwisa ndechekuti kunyange hazvo hurumende ichiti vanhu vanofanira kushandisa nzira dzese dzinobvumidzwa kutenga hupfu uhu, vaDamson vari kuramba dzimwe nzira dzakaita seEco Cash.
Ende vari kuramba Eco Cash havasi kubvuma iyo mari yemzimudhola vari kuda munhu anouya neUS dollar kutenga hupfu hwacho. Vanhu vari kunedzika kutoita sei neupenyu hwavo makuda.
VaMariot Nyauyanga avo vanogara kuOverspill vatsinhira nyaya iyi vachiti kana mari yemakobiri haisi kubvumwa pakutenga hupfu.
Hupfu uri kuitwa 70 bond. Asi vari kuti kana unoma US unoya nema US nema bond acho. Kana ukaenda nema coin ukaenda neswipe vatambire. Zvinhu tu zviri kushanda iUS nebond.
Vanyawo yanga vaudza Studio 7 kuti nekuda kwezviri kuitika izvi, vanhu vakawanda muEpworth vave kutambura nenzara uye hurumende inofanira kuona zvaingaite kuitira kuti vanhu vese vakwanise kutenga hupfu. Mukuru weEpworth Local Board vabatanai masunda veMDC. Mukuru weEpworth Local Board vabatanai masunda veMDC vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo hupfu hwakachipa huchitengeswa zvakanaka kune mamwe maward muEpworth, muward 6 kuOverspill ndiko kune dambudziko. Nhasi chaiko vamasunda nevagari vanyorera kuGrain Marketing Board nehurumende vachikumbira kuti vambomira kupa hupfu kune mabhizimisi vanotengesa hupfu vachiita zvematongerwo enyika.
Saka tinoti hurumende dei yanga yagona kutora danho rekuti vanhu vakaita seivavo vamiswe kutengesa hupfu nokuti vanofanira kunge vachiwana havasiwo vari kuwana. Zvakare ndakataura na Honorable Etheridge kureva vakati vachatora danho guru futi kuendesa kumusoro kuti vaise chemo ichocho vanhu vawane kudya nokuti vari kugara vakafonerwa nevanhu vachiti havasi kuwana chibage ichocho chiri hupfu ihwohwo huri subsidized.
Hatina kukwanisa kutaura navaDamson kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti manyepo ari kupomerwa nhengo yebato ravo vadamson vakati bato ravo rine umbowo hwekuti bato guru rinopikisa reMDC riri kuita zvematongerwo enyika pakugova chikafu chinobva kumasangano anobatsira kuHighfield nekuwadzana. Vamugwadi vati vakatokwidza nyaya iyi kusangano reJoint Operations Command yedunhu reHarare. Gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu vaPaul Mavhima vanoti hapafaniri kuitwa zvematongerwo enyika pakutengesa kana kugova chikafu. Ndakamirira Studio 7 kuEpworth, ndini Godwin Manguja.
Masangano evarairidzi anotore Progressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ neZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA ari kukurudzira hurumende kuti ione kuti panovhurwa zvikoro varairidzi nevadzidzi vanenge vakadzivirirwa kuti vasabatwa nechirwere checoronavirus. Masangano maviri aya ari kukurudzira kuti pave nemichina yekuti vakwanise kuongororwa kuti vane utachiwana here kana kuti kwete muzvikoro zvose, uye kuti muve nezvikwanisiro zvose zvinodiwa mukudzivirira chirwere ichi. Masangano aya anoti atora danho iri zvichitevera kumashoko ekuti bazi rezvedzidzo rinotarisira kuwana mvumo kubva kumutungamiri wenyika yekuti zvikoro zvivhurwe, asi hapasati pave nenguva chaiyo yekuti zvingavhurwa riini. Nemuvhuro, PTUZ yakanyorera kumunyori webazi redzidzo ichipa zvainofunga kuti zvingabatsira mukuenda mberi panyaya yedambudziko rechirwere checovid-19 mubandiko redzidzo. Ukuwo sangano reZimuta Shondra Pera rakanyorerawo mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa richisvitsawo pfungwa dzaro pamusoro pekuti zvikoro zvingadzivirirwa sei kubva mucoronavirus. Mutungamiri wePTUZ Dr Takwafira Jou vanoti kana hurumende yakavhura zvakare zvikoro panguva iyo panenge pasati pave nekujeka kuti nyika iri kuenda mberi here kana kuti kwete mukurwisana nechirwere ichi, inenge yarasika zvikuru. Zvikoro zvaifanirwa kunge zvichivhurwa musi wa5 Chivabvu, asi hurumende haisati yatara zuva razvichavhurwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navaZhou pamusoro penyaya iyi.
Tanyora gwaro kuhurumende zvichitevera tsamba yakabva kuna permanent secretary mushure mokunge taramba kuti vamwe vaida kutitaurira kuti vange vari vatingati maspokesperson yedu, tikati union yega yega ngaikwanise kuti zvitaurire. Saka tanyora gwaro kuna PEMSEC weMinistry of Education tichivaonesa kuti zvii zvinoda kuti zviite kusvikira pakuti zvikoro zvizovhurwa, kana kuti zvinhu zvinoda kuti zviitwe kuti mazamination akwanise kunyorwa. Uyezve tanga tichivaudza kuti hazvifaniri kuti tingomhanyira kuti tivhure zvikoro, asi kuti pane zvinhu zvatinofanira kuti titemuonera pamwe kuti zvikoro zvizokwanisa kuti zvivhurike.
Zvii zvamavazivisa zvamuri kuti muite muonera pamwe izvozvo vazvo?
Pane zvizhinji zvatinokurudzira kuti hurumende inge yaita zvikoro zvisati zvavhurwa. Chokutanga ndechokuti pazvikoro apa panoda kuti utsanana huonekwe kuti waenda mberi. Saka chikoro chega chega chinofanira kunge chine running water, chingava kumaruzevha, chingava muurban area. Zvekare chikoro chega chega chinofanira kunge chasupplywa nepersonal protective equipment yevarairidzi yevana vechikoro inokwanirana nevanhu vari pachikoro, angava magloves, angava mamas, angava maoverall. Uyezve tine matesting kits kuti mwana achipinda pagedhi rapachikoro anochekwawo kuti ungava nedenda here. Patinoenda futi pamaclasses edu zvinenge zvichida kuti tidaro. Maschools mamwe anga achishandiswa semacenters ecoronavirus, zvinoda kuti ave fumigated tisati tafunga zvokunovhura zvikoro.
Mati mambowanawo here mukana wekugara pasi nehurumende muchiva padivi renyu, kana kuti ndeke kutanga kuti munge muchisvitsa pfungwa dzenyu idzi?
Isu hatisati tagara pasi nehurumende, saka isu tinokurudzira hurumende kuti mari dzakawanda dziri kubva kunana UNICEF dai vachipa varairidzi varambe vari intouch nevana vavo kuti vana vavo vasasarira.
Ava vanga vari mutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, Dr Takwafira Jou, vachitaura vari parunare kumasvingo neStudio 7.
Ateereri veStudio 7, pane munhu here wamunoziva ari kubatsira zvakanyanya panyaya yekurwisa chirwere checoronavirus? Kana aripo, domai zita rake, mowanikwa imi muchititumira email Facebook, studio7@voanews.com. Tumirai email ku studio7@voanews.com. Mushidoma zitare munu uyu, uyeshe kutisingam bata sei.
Munyika riri kuramba richishaya simba zvinotyisa kunyange hazvo makambani akawanda anoda mari iyi akavhara kana kuti ari kushanda pazvikamu zvishoma. Izvo zviri kubva kuti kurudzire hurumende yekuti mitengo yezvinhu idzikiswe kusvika payaiva musi wa25 kurume zvive zviroto. Hurumende inoti yakatara kuti dhora rekuamerica ritengwe remadhora 25 emunyika. Asi pamukoto dhora rekuamerica riri kutengwa nemari inodarika madhora 40 nemasere. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano avanodzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University vanoti zvingatove nyore ngamera kupinda muburi retsingano pane kuti mitengo yezvinhu idzikiswe.
Mitengo yemuna machi iyoyo yatosara kumashure nekuti rate yakazokwira kuita chimbwa mupengo kusvika pa 48 kana kuti watenga ma US dollars asi tiri muna machi taishandisa kuma 35-38. Saka mitengo yacho inodzika sei. Pamusoro pezvo makambani eZimbabwe haasi kukwanisa kugadzira zvigadzirwa nekushandisa vashandi zvitingati full capacity pachirungu nekuti vashandi vakagara kumba nenhau yelockdown. Saka makambani pavari kutengesa apa hakusi kushandwa zvakasimba sezvaitwa mazuva ese. Pamusoro pezvo vanhu havasi kutenga zvigadzirwa sematengero avaiita before lockdown. Zvoreva kuti mutengo weproduct imwe naimwe waakudhura nekuti kueconomics kune chinonzi fixed cost. Makosti kune asingachinji sekuti mutengo werend hauchinji. Landlord hada rend yake asi hakuna production, hakuna zvekutengeswa. Saka makambani anonga echida kuzama kuti vakwanise kurikava mari iyoyi.
Asi gurukota rinoona nezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vanoti hongu dhora riri kudonha asi hurumende haina kuitira fungira mwoyo rwendo rwembwa.
Chibvumirano chacho chatakaita chakaitwa pakutaurirana nepakuwirirana. Asi zvakadaro tazopinda mumashopu iye zvino pane mamwe andafamba mashopu ndikaona zvechokwadi zvinhu zvakadzikira. Kozouya kumwezve kwandanzwa kuti aiwa hazvina kumbodzikira, zvaakutokwira zvakare. Izvi zvinhu zvakaoma kumutengi kuti munoti mafuta tingaatengesei kana akuita $150. Aiwa zvinenge zvanyanya. Ende chingwa chimwezve hanzi chakwira. Zvaakungoita kuti ari kutengesa angosarudza purize yaanoda.
Mashoko aya anotsinirwa nemutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu avo vanoti vamwe vemabhizimisi munyika vajaira kuona veruzhinji vakapfeka madhumbu.
Idonzo reduwo kuti tinge tichiteedza mitengo ichaparurwa. Ndofunga mangwana tichaita mimwe misangano yakasiyana siyana inenge ichitarisa kuzoparura mitengo inenge ichizotarwa yacho. Nekuti apa hatina kunge tazonyatsopedzeredza tichiisa mitengo yacho. Asi danho ratingati isusu haisi price control, hakusi kumbunyikidzana, asi kuti zvaitwa nekubudikidza nenhaurirano.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS Dr. Israel Murefu vanoti ivo havana havo kukokwa panhaurirano idzi. Asi vanoti kunyange hazvo vasinei nemuchato wedhongine bere vanoona zviri zvinhu zvakaoma kudzikisa mitengo yezvinhu pari zvino.
Tisisu takanegosheta zvemaprice freeze kana kuti maprice control. Price control inogona kunge yakanaka kuti vanhu vanowana zvinhu zvakachipa, asi price control ine problem yesustainability nekuti vanotengesa vanuye vanova supplierwo zvinhu zvavanotengesa. Kana vanhu vese vanosupplier nevanotengesa vakakwanisa kudzikisa mitengo zvinoshanda, asi kana vasingakwanisa kuramba vakadzikisa mitengo masuppliers vakakwidza, retailer haagona kuramba akadzikisa mitengo.
nezuro Delta Corporation yakawedzera mutengo wedoro nezvikamu makumi manomwe kubva muzana. Mune zvimwe zvitoro makirogram maviri eshuga ave kutengeswa nezana remadhora kubva pamadhora matanhatu nemanomwe. Makirogram maviri empunga ainge achiita madhora makumi matanhatu ave kuita zana remadhora nemakumi mana. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Kunyange hazvo Zimbabwe yakatarisana nechirwere checoronavirus icho chiri kuuraya vanhu vakawanda pasi rose, zvimwe zvirwere zvakaita semalaria zviri kuurayawo vanhu vakawanda munyika, zvikuru matunhu anopisa zvakanyanya. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mudunhu reMashonaland West, vanhu gumi nevaviri vafa gore rino, uye kusvika pari zvino vanhu zana nemakumi mashanu nevaviri kana kuti 152 vafa nyika yose. Zvave kunyanya kutyisa ndezvekuti zviratidzo zvekuti munhu ane chirwere chemalaria zvakangoda kufanana nezvemunhu ane chirwere checoronavirus, zvikuru sei kupisa kwemuviri. Amai muchaneta Gariswa, avo vakabatwa nechirwere chemalaria muchinoyo svondo rapera, vanoti vakanga votyira kuti vave nechirwere checoronavirus.
Wagara wandovhunduka akaurenga wakutofunga sekuti pamwe ndine yatova COVID-19.
Amai Nomusakachepa, avo vakabhadhara mari inosvika mazana mapfumbamwe apo mwana wavo Emilda akapiwa mubhedha mushure mekurwara nemalaria, vanoti mari yekubhadhara kurapwa malaria yakawanda, vachiti chirwere ichi chinofanirwa kurapwa pachena.
But yandakatenga inini 8×2 plus 69 ndakatenga kunze, then yemuchipatara yebhiru remuchipatara yanga iri separate.
Amai Kachepa vanoti vakapinda panguva yakaoma sezvo vainge vave kutyira kuti mwana wavo ane chirwere chazezesa pasi rose checovid-19 sezvo zviratidzo zvacho zvakangofanana. Amai Kachepa vanoti havanyatsoziva kuti vana mukoti vakarapa mwana wavo vane ruzivo pamusoro pekusiyana kwezvirwere chemalaria necoronavirus kana kuti kwete.
Handisi kuti vaiziva here kana kuti vava vasingazivi, because chokuti vatestise chacho chevhairas chekorona chachona tinombochiona, takangoona zvemalaria. Saka kuti tizive kuti vanga vaine ruzivo here kana kuti vakangotora rwemalaria yavayakatanga kungoti regei teste iyo, hatizivi.
Amai Kachepa vanoti mishonga yemalaria iri kushayikwa muzvipatara sezvo vakapedzisira votenga mishonga kumafamasi uko uri kudhura.
Mishonga yanga iripo imwe yemainjekisheni, asi imwe yacho mainzi mundotenga kupi kunze, taibuda chindotenga kunze chidzoka nayo, but yemainjekisheni yanga iripo, asi vanozoisa futi pabhiri rechipatara.
Mumwe asina kufara nekubhadhara mari yekupiwa mapiritsi ekurapa malaria ndevanhamo Chinokuramba vekuAlaska pedyo nechinoi, ava vanoti vakanga vafa nechirwere chemalaria icho vakazonorapwa kukiriniki yekuAlaska mushure mekutsvaka mari inoita madhora makumi matanhatu. Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mudunhu reMashonaland West, Dr. Gift Masocha, vanoti chirwere chemalaria chinorapwa pachena kuburikidza neruyamuro rweWorld Health Organization.
No, vanhu havabhadhari. Hatitobhadharisi. Izvi zvatinoziva ndezvokuti malaria yagara itori, haitobhadharwa zvachose. Vanogona kana vachibhadharisa maybe malocal authority clinics, but mutemo wehurumende unotaura kuti malaria haidi haibhadharwa, because mishonga iri kupiwa pachena, zvese zviri kupiwa pachena. Saka hatibhadharisi malaria.
Dr. Masocha vanotiwo vari kushushikana neuwandu hwevanhu vabatwa nechirwere chemalaria mudunhu reMashonaland West gore rino. Dr. Masocha vanoti kusvika pari zvino vanhu vanosvika zviuru mazana mapfumbamwe nemazana mana nevapfumbamwe kana kuti 9409 vakawanikwa vaine chirwere chemalaria vakarapwa. VaMasocha vanoti uwandu hwevanhu vakafa nevari kubata chirwere ichi hwakawandisa kana zvichitariswa kuti chirwere chemalaria chinogona kudzivirirwa zvachose munyika. WHO inoti vanhu vangangosvika zviuru mazana mashanu vanofa gore rega rega nechirwere chemalaria pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Kunyange hazvo vechidiki vari kutambira nemufaro homwe yakaparurwa nebazi revechidiki yemari inoita mamiriyoni gumi nemanomwe emadhora emunyika. Vechidiki ava vanoti hurumende inofanirwa kuongorora homwe iyi zvakare yoita kuti ive homwe inobatsirawo vechidiki vanoita mabasa emaoko uyezve vasina mabasa, nekuti ndoo vari kusangana nematambudziko akawanda panguva iyo nyika yakavharwa. Mike Hove weStudio 7 abata nhengo yesangano reZimbabwe Youth Council vasungano chisina, kuti tinzwe maonero avo.
Iyi homwe ichabatsira vari mufomal sector, kureva kuti vakaregister mabusiness avo kana kuti maassociations kana kuti maclubs avo. Zvichireva izvo kuti vasati varegister, ministry ichatorawo danho ripamusoro rekuedza kudzidzisa vakadero kuti vagogona kuzobatsirwa pane chikamu chinotevera. Vanhu vari kuoperata muinformal sector, kune vamwe vanogona kuitawo mukana wekubatsirwa nezvichienderana nekuti zvavataridza pane vaita maassessments acho zvakamira sei. Tikaonekwawo kuti yes, uri muinformal sector asi pane zvimwe zvinotarisirwa zvakaitawo semarecords, mabhuku aunoshandisa kana achinge akanyorwawo zvakanaka. Danho rekuregister harisiro ringagona kukutadzisa kuti uwane rubatsiro.
Vanhu vachatanga rini kuwana access kune homwe iyi?
Vanhu vazhinji vatotanga kuapplya. Izvi zvinorevawo kuti assessment committee ichatifana kutanga basa nenguva iri paido. Zvichireva kuti vanenge vatoonekwa kuti zvakakodzera kuti vapiwe rubatsiro urwu vanogona kutotanga kupiwa, nekuti mari iyi itoripo ministry, mari yakatoa approvewa.
Ichitarisa nyaya yekuti chirongwa chehurumende chelockdown chakatarisira kupera musi wa 3 May. Homwe iyi ichange ichienda mberi ichishanda here kana chirongwa ichichapera?
Chirongwa ichi chicharamba chiripo nekuti homwe iyi yakatoparurwa yose 17 million. Zvoreva kuti vatotanga kupiwa vakutotanga kusubtracta pahomwe iyoyi. Saka icharamba iripo, kana ichinge isati yapera vanhu vanogona kuramba vachitumira maapplications.
Avanga vari vasungano chisina nhengo yesangano reZimbabwe Youth Council vachitaura vari parunare vari muHarare naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, tinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na8 PM. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichikurukura nevechidiki pamusoro pechirwere checoronavirus chavhiringidza upenyu hwevanhu vakawanda pasi rose. Pari zvino pava nevanhu vanodarika mamiriyoni matatu kana kuti 3 miriyoni pasi rose vabatwa nechirwere ichi, uye vafa vanodarika mazana maviri ezviuru kana kuti 200,000. Munyika chirwere ichi chauraya vanhu vana. Tine urombo kuti iko zvino hatikwanise kukupa ichirongwa ichisemazuva ose nekuda kwechirwere checoronavirus chapa kuti tishande tiri kumba. Asi zvisinei, ngatisanganei pachirongwa The Connection pano panyepfenyuro yeStudio 7 nhasi manheru na8 PM.
Ateereri veStudio 7, pane munhu here wamunoziva ari kubatsira zvakanyanya panyaya yekurwisa chirwere checoronavirus? Kana aripo, domai zita rake mowanikwa imi muchititumira email ku studio7@voanews.com. Tumirai email ku studio7@voanews.com muchidoma zita remunhu uyu uyezve kuti tingamubata sei.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesibili mhlaka 28 Mabasa 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle lwethule umbiko othi inani lasebefunyenwe belegciwane leCOVID-19 seliqonge laya kwabangamashumi amathathu lambili 32, kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3,170,806.
Lapha besizomelele Ezra Chisa Sfanda Initiative idoneta izinto eTone Grove ukuthi kuncedise ukulwisana lomkhuhlane we-coronavirus.
Isibhedlela seTone Grove sakoBulawayo namhlanje sithole uncedo lwempahla ehlukeneyo yokusebenzisa ekuvikeleni ukuthelelwana lula kwegciwane le-COVID-19.
Ukhulumende welizwe leZimbabwe esebenzelana ndawonye logatsha lwezemali kanye logatsha lwezabatsha lemidlalo baphumele lombono wokufaka isikhwama esizaphathisa abatsha abakumabhizimusi.
Ingcweti zentuthuko yabatsha elizweni zincome kakhulu uhulumende weZimbabwe ngesinqumo sakhe sokusungula isikhwama semali yokuphathisa abasakhulayo sezigidi ezilishumi lasikhombisa zamadola weZimbabwe, 17 million Zimbabwe dollars. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha lwezempila kahle lwethule umbiko othi inani lasebefunyenwe belegciwane leCOVID-19 seliqonge laya kwabangamashumi amathathu lambili 32, kuthi labakade sebehloliwe ukuba balegciwane leCOVID-19 loba hatshi elizweni lonke jikelele ngokutshona kwelanga layizolo beselizinkulungwane phose eziyisikhombisa 6,834. Kuthi ke emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3,170,806. Phakathi kwalelo nani iMelika yiyo elokhu ikhokhela ilabantu phose isigidi esisodwa 988,469. Emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 212,056 asebebulewe yi-COVID-19. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezedlula amashumi amathathu lantathu 33,273 asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus. Njalo selibulele phose inkulungwane lengxenye 1,467 kwasinda inkulungwane ezedlula ezilishumi 10,091. Isibhedlela seThorn Grove sakoBulawayo namhlanje sithole uncedo lwempahla ehlukeneyo yokusebenzisa ekuvikeleni ukuthelelwana lula kwegciwane leCOVID-19 ikakhulu kuzisebenzi zezempilakahle. Lesi sipho sivele ebantwini abathile inhlanganiso ezizimeleyo lezemidlalo. Wena Stacia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Benelise ukwelula izandla benikeza lesi sipho bagoqela umsakazi wakoBulawayo owaba lodumo esebenzela iZBC esesisebenza laye njalo kulumsakazo uEzra Chisa Sibanda abenhlanganiso yeDanish Church Aid abeqembu lomdlalo wenguqu eleChicken Inn Football Club loAdelaide Shelley onikeze isipho sezigqoko lezicathulo kwasebekhulile abahlala emzini weEkuphumuleni Old People's Home. Limpahla egoqela amamasks ama gloves lokunye ijonge ukusetshenziswa ekuvikeleni ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Udokotela Solwayo Ngwenya emele u-Ezra Chisa Sibanda Initiative uchasisa ngalesi sipho sabo.
Lapha besizomeleli Ezra Chisa Sibanda Initiative idonator izinto e-Don Groove ukuthi kuncedise ukulwisana lomkhuhlane we-coronavirus. Kudonetwe amagawu oni amagoggles ama space suits ama gloves konke konoko kuzancedisa ukufighta e coronavirus.
Umnumzana Juda Ngwenya omele iChicken in Football Association uthi bakubone kubalulekile ukupha imithi yokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Siphe ama-sanitizers ang-50 ama 5 liters sapha ama dishwashers angu 84 by 2 liters sapha izinkwa ezingu 50. Isizathu ukuthi lati sihlanganyele ekulwiseni umkhuhlane lo.
Unkosikazi Adelaide Shelley uphe impahla abemzini ogcina asebekhulile owe ekuphumuleni Old People's Home ethi kubalulekile ukupha impahla ezikhudumalayo.
Namhla ngiphe izigqoko ezomqando lesicathulo ngisipha omama abase Old People's Home ekuphumuleni. Isizathu singenisa amakhanda ngomkhuhlane lo owe COVID-19 and umkhuhlane lo ujwayele ukubamba kakhulu abantu asebekhulile. So lami ngithe njoba nasihlangene ngaleyo ndaba lapha lami ngiphe okuncane ukuthi ogogo labana abasekuphumeleni labo bangangena umqalo.
Umeya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni ubonye kakhulu izipho abazithole namhlanje.
Kukhathekileyo ukuthi abantu bakobulawayo ungakhathaleki ukuthi bakuliphi isigaba somhlaba balokhe beqhubeka bencedisa ubulawayo ukuthi afikeleke kulesi sifo sombhuqazwe se-COVID-19.
Umphathintambo wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube laye ubonye kakhulu izipho ezitholiswe leli dolobho. Unkosikazi Ncube uhle wathatha leli thuba lokubikwa ukuba uhulumende usetholise idolobho inkulungwane ezilichumi zokulungisa imigodi yamanzi eNyamandlovu ukuze idolobho lithole amanzi.
Kumbe uphe iFirm Group, kumbe uphe impilo, kumbe uphe iUBH, kumbe uphe ekusileni, kumbe uphe ama-clinics ethu. You are actually responding to iCOVID-19. Sithanda ukuthi sibonge kakhulu 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 ngomsebenzi owenziwa ngama-well wishers ethu countrywide wide lalaba baku diaspora. Thank you so much ngemsebenzi emihle ngisuka khona ngigijimela ukuya kwamukela umgodi odrilwe ngabanye ekusileni hospital khathesi.
Ubulawayo okwamanje ulabantu abalichumi asebefunyenwe belegcikwane le-COVID-19 selibulele oyedwa. Izipho ezitholakale lamhlanje zikhangelelwe ukusebenza ekumelaneni lemikhuhlane. Okwamanje isibhedlela siphakathi kokulungiswa ukuba silungele ukugcina abantu abangafunyanwa sebele-COVID-19 sebegula. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ingcwethi zentuthuko yabatsha elizweni zincome kakhulu uhulumende weZimbabwe ngesinqumo sakhe sokusungula isikhwama sezigidi ezilishumi lasikhombisa zamadola weZimbabwe, 17 million Zimbabwe dollars, ezakwabelwa osomabhizimusi abasakhulayo ukuthuthukisa imisebenzi yabo ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Uhulumende uthi imali izaqondiswa kwabasakhulayo ukuze kuncedwe asebelahlekelwe yimisebenzi ikakhulu labo abakumsebenzi yezandla ngoba kuyibo ababhekane lodubu olukhulu ngalesi sikhathi sokulwisana le-COVID-19. okuningi ngalesi sikhwama langenhlelo zikahulumende zokusiza abatsha abangela msebenzi. UMichael Obe weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa loNkosikazi Saliwe Njolomole olilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Youth Council.
Ukhulumende welizwe leZimbabwe esebenzelana ndawonye logatsha lwezemali kanye logatsha lwezabatsha lemidlalo baphumele lombono wokufaka isikhwama esizaphathisa abatsha abakumabhizimusi njalo abakunhlanganiso zabatsha esingathi wona ngama-cooperatives, ama-associations, ukuthi uphathise amabhizimusi abawenzayo njengabantu abatsha. Imali le ikhangelene ukuphathisa ikakhulu ngesikhathi lesikhangelelane lohlupho lokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Kusobala ukuthi amabhizimusi amaningi alokuphazanyiswa. Ikakhulu elizweni leZimbabwe sikhangela abatsha ngoba bebesephakathi kokusebenza, ngakho uhulumende ukhiphe yena 17 million amadola akuleli ukuthi uphathise usukumise abatsha abakumabhizimisi.
Umuntu kumele abe ngebhizimusi enjani ukuze athole leyo mali?
Abatsha laba bakuziqembu ezimbili. Iqembu sokuqala yilawa abakunhlanganiso emphindele njalo ngakhuluma ukuthi abakuma club, kuvele lona ugatsha lwabatsha labemidlalo uphumisela iZimbabwe Youth Council. Kuphinde njalo kube lamakampani avele wona esetshenzwa ngabatsha, amakampani achiyechiyeneyo.
Laba bazathola leyo mali bazabe bethola malini?
Laba abakuzinhlanganiso esingathi wona ngama-associations bazanikezwa imali ezifika yona inkulungwane ezintathu esingathi 3,000. Sithi ke labo abalamakampani abo na-formally registered yiba bazathola ke imali efikisa yona i-5,000 RTGS.
Kulabanye abalamabhizimusi abangela amanye ama-requirements, for example i-company registration, okuveza ukuthi inkampani yakhe iyasebenza okusemthethweni, laba bantu bazathola na usizo lukahulumende?
Isikhwama lesi sidinga sona ukuphathisa abatsha, ikakhulu labo abalezincwadi, labo abaqokekileyo. Ngakho sikhangele ukuthi kwi-informal sector yethu sikhangele labo abalezincwadi ezisemthethweni ahambelana lezidingakalo zona ezikahulumende. Kodwa siyazi ukuthi thina abatsha baningi, ikakhulu abaningi bakhona abalazo lezo ncwadi. Kuyazakala lokhu ukuthi abaningi bakhona yilabo abangela loba okungatshengisela ukuthi vele yena umuntu ulokusebenza lezandla, khona ukuthi abe le receipt, khona ukuthi abe le bank account umuntu yabe ngela. Kodwa into ezaba ezahlupa kulesi sikhwama ukuthi sona vele silemibono yokuphathisa labo abavele besebenza belamakampani bebhalisele kusemthethweni belezincwadi ezisemthethweni. Kodwa kungenani lona ugatsha lwezabatsha luthi asingeke sababuyisela emuva. Kukhona ukuthi bangabhalisa kodwa lokhu kungaba bazancediswa bona phansi kogatsha lwe-social warfare.
Ngike ngaxoxa labantu abajiyeneyo abakumsebenzi wokuthuthukisa abatsha elizweni, bayashala uhulumende ihlombe ngenxa yokuthi kuveza ukuthi uyazama ukuthuthukisa intsha elizweni, kodwa bona bathi uhulumende kwakumele aqakathekise abatsha abangela imisebenzi. Awusitshela umbono wakho?
Ngiyawuzwa umbono wokuthi ngabe uhulumende yena ephathisa labo abatsha bethu abangela msebenzi. Kodwa singakhangelisisa futhi laba bona laba baphathiswayo babuye bazihlanganisa, babuye babumba yona inhlanganiso zabo, kuba lula ukuthi baphathiseke nguhulumende loba ngezinye nje inhlelo ezichiyeneyo. Ngoba ukuthi umuntu ezimele nje lapha kuyahlupha, ngoba kade siyabona vele ayisilo lodwa ilizwe leZimbabwe esingathi lona lilokusilela kwemisebenzi. Kodwa uma abatsha bangathola yunivesithi wona ama-entrepreneurial skills, bathola khona ukuphathiseka kunhlelo ezinjengalezi ezibuya eziphathisa abatsha.
Uhlelo lukahulumende lwe-lockdown lukhangela ukugqiba ngeviki ezayo. Ngaphambilini kokugqitshwa kwalolu hlelo, abantu bazathola na ithuba lokuthola leyo mali?
Lesi sikhwama sizalokhu sisiya phambili loba i-lockdown yona isiphelile. Loba yena umkhuhlane we-COVID-19 usuphelile, kodwa kusiya ngokuthi isikhwama lesi selisise le mali na.
UNkosikazi Saliwe Njolomole lilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Youth Council ubexoxa loMichael Obe weStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Yebo, mthwakazo omuhle. Liyanxoswa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki wonke ngo-8 kusiya ku-9 p.m. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sigxile kudaba lomkhuhlane we-coronavirus. Sikhuluma nje sokulabantu abedlula izigidi ezintathu asebehlaselwe yilo mkhuhlane emhlabeni jikelele. EZimbabwe sebe ngamachumi edlula amathathu asebehlaselwe. Silusizi ukuthi alisoze lenelise ukungena kuhlelo ngocingo njengensukwini ngoba sisebenza singekho kuma studios singekhaya. Loba kunjalo zulukandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho ke ungakhuthwa luhlelo ulami uMikeobe khona pa ku Studio 7 ngo-8 ntambama.
Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane siziphiwa nguSthandekile Mhlanga.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane, indiza mchina zama drones kwele South Africa zincedisa ukusakaza umlayezelo wokuthi abantu bazivikele njani kugcikwane le-COVID-19. Umunisipala weTzaneen eLimpopo nguye okhokhela lolu hlelo esebenzisa ulimi olukhulunywa ngabaningi kulindawo. Umkhokheli weNorth Korea, umnumzana Kim Jong-un, obikwa egula ulokhu engabonakali emphakathini. Imisakazo lamaphephandaba ethule imbiko ehlukeneyo ngalolu daba, njalo iziphathamandla zalelo lizwe zibikwa zisithi uyaziphilela.
Kathesi wothi sizwe ukuthi uChris Gande usiphatheleni kudaba olumayelana lezenotho.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi amankampani athwele nzima ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe azaphathiswa phansi kwesikhwama esizasungulwa kunsukwana ezilandelayo. Uncube wethulela amazwi izolo ngemva kokwethekelela isibhedlela sekusileni kobulawayo lesikolo seMidland State University eGweru. Kodwa abakhona abakhonona ngemizamo kahulumende yokuphathisa uZulu ngalesi sikhathi besithi imizamo yakhona iphelela eboyeni njengezithukuthuku zenja. Kumaviki ambalwa asanda kwedlula uhulumende wazise ukuba useqalisile ukuphathisa abantu abaswelayo abaphila ngokuthengisa izitaladeni ngemali, kodwa kuze kube lamhlanje abaningi belokhu beyibuza limali. Kesizwe imbono yomgcini sihlalo wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa izithelo lembida ebulawa Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni.
Ye, amanyathelo la athethe nguhulumende alakho sibili ukuphazamisa impilo zabantu abazisebenza abaphila ngokuthengisa. Kodwa ke akusosimanga njengoba sisazi ukuthi lo ngumkhuhlane osimemetheke umhlaba wonke lapha eZimbabwe sesilomuntu osetshonile omunye usele obanjwe nalo umkhuhlane.
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Lovu olilunga lebandla le-MDC Alliance uthi okuningi ngemizamo kahulumende yokuphathisa uZulu kuphuma emaphephandabeni kuphelele khonapho nje.
Lokho ngokuqala ukuza ukuthi kule mali enjalo ezanikwa ama-companies. Okwesibili ukuthi ke nanxa ingaba khona leyo mali, it's obvious sikhuluma ngelizwe leZimbabwe, sikhuluma ngohulumende okhokhelwa ngumnankagwa, kuzabe kuzayenzeka ukuthi labo abangamalunga eZANU-PF kube yibo abatholayo leyo mali. Abantu abaningi abasezi bayithole leyo mali. Yikho ke thina sithi hatshi into engasebenziyo into nje eyenziwa kusenziwa ipublicity ukuthi ukhanya ingani uhulumende kamnanga gogo lento ayenzayo kodwa ke eqinisweni public akulanto enjalo yenzakala.
Lokhu kugcizelelwe isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri ongezelele esithi soyicela isivuthiwe.
Imali le imali esizwa emaredweni njalo ayicaci ukuthi khona imali le izavela ngapi njalo izanika abantu abanjani njalo kumele uyenze njani ukuze uyithole imali le. Siphonga uyizwa emaredweni bekhuluma nje bekhuluma kunews lapho ukuthi khona kuzaphiwa izimali abantu abalama companies lama shops amancane kodwa hayi ngokubona kwethu lokhu ngokunye kwezinye iy'ndlela zokuphonga ukufuna ukuthabisa abantu ngezinto ezingasizo.
Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithani Chirotsa laye ngomunye wabathi imizamo kahulumende kayisiyo eqotho.
Mfowethu Chris, uyabona into evelile uhlupho lapha ezweni lakithi lapha yikuthi vele kulobandlululo okwakathesi khonokho ngezwa sokuthiwa kufuna uphathiswa obusiness amabhizinisi amancane. Into eyabe isenzelwa khonaphana yikuthi uqhutshele imali abafana abelunga lezanu PF ukwenzela ukuthi bese besithi bona yi-youth program. Kuvele umkhuba wabo uzakhumbula laphana Chris uSevia Kasukwere sangu-minister of finance ukuthi baletha yona le iprogram baletha umbiko ukuthi sokuqhutshelwa ama youth imali. Ama youth alapha kobulawayo aapplya kwaswelakala umuntu yedwa lapha kobulawayo owathola leyo mali. Abantu abaningi abathola imali baba ngabantu beHarare. So sesikwazi ukuthi vele into le vele yinto yokubhayizisa abantu yokuvala abantu amehlo ukuqhutshela abantu beHarare. Uzakhumbula futhi mfowethu Chris ukuthi ukhona owabhala i-business plan, i-business proposal wathi yena ufuna ukuthi afuye inkukhu, afuye lengulube ezindaweni zeMashi Central. Bathe besiya khona ngale ama-auditors ukuthi babone ukuthi imali leyo yasetshenziswa njani. Babona vele akula even isilugu esisodwa esenkukhu. Babona vele kuligceke vele lingelalutho kungelalutho olutshengisa ukuthi kwake kwaba le business khonapha. So hayi lokhu kuvamekile siyakwazi elizweni.
Umphathintambo wezemisebenzi kaZulu iPublic Works umnumzana Paul Mavima ucebise amankampani ukuthi angaxotshi izisebenzi ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 la ku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave.
Lanxa kwezinye indawo zemaphandleni abantu bekhala ngokuthi abalutholi ulwazi olweneleyo ngumkhuhlane we-coronavirus, inzalo yakugodlwayo kayimelelanga ukuthi ize ikhanyizwe lolu lwazi. Ukwenqabela lolu dubo lokungatholi ulwazi olweneleyo, abanye abadabuka eFilabusi esigabeni seMathebeleland South basungule inhlanganiso zokuthuthukisa lesi siqindi. Basungula njalo amaqembu okukhulumisana beyabelana ulwazi enkundleni zokuxhumana ebulenjini yeWhatsApp. Sibe lethuba lokuxoxa lokhokhela ukusungulwa kwalezi nhlelo zentuthuko umnumzana Nkululeko Chuma ochasisa kabanzi ngabakwenzayo njengenzalo kagodlwayo.
Njengenzalo kagodlwayo siphume lama initiatives amabili. Eyokuqala ibithiwa igodlwayo Community Development Trust. Igodlwa Community Development Trust inhlanganiso ebunjwe izakhamiza kwaGodlwayo ezisendaweni ezishiyeneyo. Oko sasiqale ngakho yikuthi sasivule inkundla ku-social media ku-chat group okuthiwa iGodlwa Development Forum. Sithe sikhulumisana kunkundla leyo kwasokuphuma imbono yokuthi thuthukisa njani. So sasesidingana nje abantu bakwabantu abanjani silethe ezinye inhlelo ezizakhangela ukuthuthukiswa kwesigaba sakoGodlwa. Yikho ke sibunjwa lenhlanganiso iGodlwa Community Development Trust, sayiregister ke ze trust. Sasesibumba ke futhi inhlanganiso le iGodlwa FM Initiative ukuthi ke ibe inhlanganiso ezakhangela into zemedia ukuhanjiswa kwembiko esigabeni sakoGodlwa. Nxa kusiba lethuba uhulumeni sithi sengena kuhlelo lokuthi anikize igaba ama license ukuthi izisakazi lathi sitholakale njengoGodlwa siyingxenye lathi sibe lesitiji koGodlwa esizasakaza indaba zakoGodlwa. So ngalokho ke kuthe kunjalo ke njoba sewuqhamuke kumkhuhlane weCOVID-19 ubangela ligcikwane leCorona sasesi ubona kufanele ukuthi sibe lendlela yokuhambisa imbiko ebantwini bakithi ukuze bathole ulwazi mayelana ngalolu gcikwane. So sakwenza lokho ngokuthumela imbiko kuma chat group. Savula ke chat group ebithiwa insiza Corona Alert, lapho besixoxa khona labantu bakithi sibachasisela. Kanti futhi sasebenzisa i-chat group iGodlwa Development Forum, sasebenzisa i-chat group eGodlwa FM ezimbili ama-chat group lawo ukuthi sichasisele abantu ngegcikwane leli. Kuyikuthi sinanzelela ukuthi imbiko ebivela kuhulumeni ibiphuza ukufika ebantwini abantu lokhu bengazwisisi. Njalo ithi nxa ifika ilotshwe ngesilungu, kanti abantu bakithi abaningi bazwisisa ngcono nxa bebala ngelimi lesi. So kuthe kunjalo kuma chat group lawa sasesinxusa abantu abaqhathekileyo abayibukhokhela esigabeni ukuthi bafundise abantu batho ukuthi sokulungiselelweni malungiselelo bani kanti kungapi lapho lezikhenxe khona okumele abantu bathole ulwazi.
Lo ke bekungumfundisi Nkululeko Chuma okhokhela inhlelo ezithile zentuthuko kokugodlwayo. Sizaqhubeka ngale ingxoxo kusasa. Uhulumende weLebotswana usebike ngokuqhelisa isikhathi sohlelo lokwalisa abantu ukuhamba-hamba olwe-lockdown ngeviki elilodwa njengendlela yokuvimba kumemetheka kwe-COVID-19. Lokhu sekunike abanye abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe iningi labo elibhekane lobunzima ithemba lokuthi impilo isizaphose ibuyele kusimo saphambilini kwe-lockdown. Yintethele izindaba ye-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kweLebotswana.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakweLebotswana ubike ngomvulo ntambama ukuba ilizwe lakhe lizaqhubeka ngohlelo lwe-lockdown kusiyafika mhlaka 7 kuNkwenkwezi. Kodwa eBotswana ezaqhubeka ilokhu ibamba umthetho kuze kufike u-22 uNkwenkwezi kuyindlela okwalesiqiniseko ukuthi akulabanye ababanjwa belo mkhuhlane we-coronavirus.
The COVID-19 Presidential Task Force advised the national lockdown.
I-committee ye-COVID-19 Presidential Task Force icebise ukuthi kwengezwe i-lockdown ngeviki elilodwa kuqala mhlaka 1 kwenkwezi kusiya mhla ziyisikhombisa kuNkwenkwezi, kuthi amaviki amabili alandelayo siqale ukuyekethisa. Lokhu kuzakwenzakala uma sibona ukuthi kulokuphumelela kwesikwenzayo.
ELebotswana seliphose lifike iviki lingazange libhalise umuntu obanjwe legciwane le-corona. Kuze kufike lamuhla kulabantu abangamashumi amabili lambili ababanjwa umkhuhlane we-corona kweLebotswana, kuthi oyedwa walahlekelwa ngumphefumulo. Abanye abeZimbabwe abahlala eBotswana bathi kuyathembisa ukuthi uma ungaqhubeka ungela nani eliphezulu lababanjwa umkhuhlane we-coronavirus, uhlelo lwe-lockdown lungaqala ukuyethiswa mhlaka 7 Nkwenkwezi. Umnumzana Mthabisi Dube oweZimbabwe seHaveroni uthi impilo inzima kuye wonke umuntu ngesikhathi se-lockdown, ngakho kungaba zindaba ezinhle uma impilo engaqala ukubuyela esimeni sakuqala.
Akulula ukutshona uhlezi ungazi ukuthi kusasa injani. Zindaba ezithembisayo ukuzwa ukuthi eLebotswana lilakho ukuqala ukurelaxa ama-restrictions awe-lockdown. Noma nje i-health yabantu kumele ifakwe phambili. Abanye bethu badubeka ngesikhathi lesi bengela ngisho abangakudla ngoba bephila ngama-peace jobs. So siyakuthokozela kakhulu ukuthi uhulumeni athi ama-restrictions azo relaxwa kancane.
Omunye ophila ngokubamba-bamba imisebenzi yama-peace jobs, umzana Nkazimulo Moyo, uthi noma nje bekhathazeka ngezempilakahle ngesikhathi se-coronavirus, kuqhakathekile ukuthi ezinye izigaba zomnotho ziqale ukuvula kuze abantu benelise ukuphila.
Abanye bethu babuyele ekhaya ngenxa yobunzima obulethwe lockdown. Kungaba kuhle uma kungaqalwa ukuthi ezinye indawo zivule ukuze senelise ukuziphilisa.
Umongameli Masisi uthi kungedlula u-7 Nkwenkwezi kungabanga labaningi abathola libelo mkhuhlane we-coronavirus kuzaqala ukuvulwa amabhizimusi kancane kancane. Noma nje kule themba lokuthi eBotswana ngenxa yenani eliphansi labantu abalomkhuhlane we-coronavirus lizaqala ukubuyela isimeni sakuqala, kungaba yindlela ende ngoba ungaziwa ukuthi isimo singathatha yiphi indlela kusasa. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngiseHebron kweleBotswana.
Isikhathi asisavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili. Olivalelisayo, uMpraxedes Jeremiah.